Lisayo ukuthi ibstube.
A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you this Thursday, the 30th of December, 2021. I'm your host, Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye, broadcasting from my home in Washington, D.C. This last Thursday of this year, we are broadcasting from home because of the COVID-19 pandemic.
Yes, and today Marvelous will be taking a roundup of what happened in 2021, also looking at projects which women are doing in the country during this COVID-19 pandemic.
But first, let's take a look at what the Ministry of Health says are the current COVID-19 figures in the country. As of yesterday, there are 2,107 new COVID-19 cases which were recorded yesterday, and unfortunately, 27 deaths. And as we know, to date, there are over 4 million people that have been vaccinated against COVID-19 in the country, although the country is hoping or was hoping to reach herd immunity of 10 million by the end of this year. But with tomorrow being the last day, I don't know if this is going to be coming true.
Yes, Marv, and just talking of yesterday alone, Zimbabwe had 2.1 new cases and 27 deaths. And
as you said earlier on, we will be taking a look at some of the projects that women have been conducting during the difficult pandemic that has seen a lot of people staying at home and some organizations not being able to carry out their awareness programs as they were locked down during 2021. So we'll be taking a look at some of those issues, and then also just looking at the good side of it, that some people did actually were able to conduct some projects despite the pandemic.
Yabonge Mavelasi, kulabo abasanda ukusixhuma kathesi namhlanje kokuhlelo lwethu lwe-Live Talk, Women's Round Table, sikhangela ke ezehlukeneyo ebezibheda lonyaka. Sikhangela ukuthi kuyini kahle kahle obekuphethe abantu ngalo umnyaka. Kuningi ke okwenzakeleyo ngawena lo umnyaka ka-2021, okunye abanye bengathi kuhle, okunye abanye bengathi kubi. Sikhangela nje ukuthi ugatsha olubona ngezempila kahle luthi abantu asebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane we-COVID-19 balutshwana, ayisibona abade bebakhangelela ukuthi behlatshwe ukuthi befike leli nani umgwazo wa abasebevele bewutshile. Kodwa yena-ke uhulumende ngokwakhe uthi amanani abantu asebehlatshiwe-ke ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 selifike sebesedlula inkulungwane, singathi thina izigidi ezine, i-4.1 million, kuthi labo-ke asebabhubhayo selokhu umkhuhlane lo waqalisayo bona-ke badlula inkulungwane ezine, kukanti baningi-ke bayidlula inkulungwane ezingamakhulu amabili ke asebehlaselwa igciwane le-COVID-19 selokhu laqhamukayo. Yikho-ke siyathi kukhangela lokhu nenhlelo eziningi ezehlukeneyo eziqhutshwa ngabesifazana ngalesi isikhathi. Lilalele-ke lithiye indlebe, sixoxani sonke. Marvelous.
Ayiwakho nawe bashangova kuphinda muchirongwa chedu. Nasi semswechina wokupedzisira December 30 mugore rino ra-2021, tichange tiri kutarisa isu zvakatarisana nemadzimai mugore irori ratiri kukwanisa kunge taakupedza, tichiona kuti pasi rose neZimbabwe tadongorera mugore ra-2022. tinoona kuti gore rino ranga rakaoma madzimai mazhinji vanga vari kuchema chema vachiti ivo mabasa anga asingabatiki uyezve kune avo masangano anomirira madzimai vanga vari kutaura ivo kuti havana kukwanisa kunge vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti vaende ivo vachinokurukura nevanhu pamusoro pekodzero dzavo nezvimwewo pamusoro penyaya iyoyi yedenda recovid-19 nekuti takaona malockdown achiitwa zvinhu zvakawanda wanda zviri kuitika munyika tichitarisa zvakare mamiriro akaita denda iri recovid-19 munyika pari zvino bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu 2107 vakawanikwa vachibatwa nedenda iri recovid-19 nezuro munyika uyezve 27 vakawanikwa ivo vachishaya kubva kudenda iri nezuro wakare tinoona kuti pane denda itsva kana kuti yatingati variant itsva iri kunzi Omicron iri kunzi iyo iri kubatsira vanhu vakawanda panyaya iyoyi yecovid-19 asi tinoona zvakare kuti bazi rezveutano rinozivisa kuti pane vanhu vanowanikwa ivo vachisvika 4.1 million nekudaudzira vawanikwa ivo vachibayiwa nhomba iyi yecovid-19 uyezve vanga vari katarisira ivo kuti vachakwanisa kubaya vanhu vanosvika ivo 10 million kuti vawanikwe ivo vachivabaya panyaya iyi yedenda recovid-19 saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa kuti zvakamira sei pari zvino asi ndiri kufara nokuti tabva taona munyarikani wedu wokutanga vari kubva paZimbabwe apo tinokuchingamidzai nemufaro anti Joy
tatenda zvao
nyasi taurirai vanhu kuti ndimi ani vangada kuziva uyezve kuti muri kupi
allright inini ndinoitwa Joyce N Mukamhirwa kana kuti anti Joy rinove zita rangu rebasa ndinowanikwa kuZimbabwe tichigara kuChitumbiza ndokwandinogara uye tine magroup atinawo akanzi zviri mudzimba naanti Joy anosvika iwo 30 atinodzidzisa madzimai kugarana nababa mudzimba tine magroup ekubika tine magroup ekutsvaira mudzimba uye tine peji redu rakanzi anti Joy Zimbabwe takange tine rakanzi anti Joy Zim but rakahekwa hatichakwanisa kuwanikwa ikoko taakuwanikwa isusu kune rakanzi anti Joy Zimbabwe ndoratakushandisa pari zvino
mukati tsananguroo tiri kunzwa muri kutaura zvinowanikwa izvo zvichirwadza chaizvo nekuti makamboya pano paprogiram tikataura vanhu vakafara chaizvo pamusoro pezororo rekisimusi asi iye zvine zvitatarisa zororo regoredzva tinoona vazhinji vanofara vanoda kuti vadye nevamwe vavo vachiita zvakadii zvakadii zvii zvamungakurudzirawo madzimai tozodzoka panyaya yekuyekwa kwepeji renyu
allright inini chandinongokurudzira mudzimai ndechekuti usati watanga kuti ndode kufara ziva kuti unoda kufara kusvika papi ndava kune kumbe kufara kunokonzeresa kuti iwe uzopinda mudambudziko kana kuti uzotadza kuwirirana nevari pedyo newe nai saka kana taakunopinda zvemugore dzvara taakunopinda iyi vamwe vanoda kupembera nenzira dzakasiyana asi semaonero angu inini zvakangonakazve todzekera kunyaya yedu yekrismas iya kuti zvakangonaka semudzimai kuti uone kuti mumwe wako ane mari yakadini uye tinokwanisa here kufara kusvikira palevhel ratiri kuda isusu saka pane pamwe pokuti kana taakunopinda ikoko ngatizivei kuti homwe dzedu dzakasimba zvakadii kuitira kuti vana vari kunovhura zvikoro uyewo vana baba pakare pakare paya paya kana mari iripo fadzai mudzimai wenyu hakuna umwe anomufadza ngaafadzwe neni baba ndomukana wacho kana iripo kana kuti atotenda mwari tapinda mugore zvatiri kufanira kufara nemhuri baba ivei pedyo kwete baba unoda kunofara nemafriends kunze mudzimai achisara akavharirwa nevana mukadzi ndewenyu baba ngatifarei pamwe chete nhai asi kana pasinawo mari mudzimai ngaanzwisise kuti baba havana mari pamwe krismas zvichida makatengerwa zvihuku mukadya nevana mhuri ikafara ndo zvakange zviripo kana pasina panew year tombomira ndava zvikoro zviri kunovhurwaka ndava hatizombofe takakubvunzai mabhuku evanai makadya pitsa pitsa haitenge bhuku remwana pitsa haidzose bhutsu dzemwana dzekuchikoro mwana aenda kuchikoro bhutsu yakashama kumberi ndava mai vaida kufara pakrismas nepanew year handizvo zvinoitwa nemukadzi akarongeka mukadzi akarongeka anoziva homwe yake kuitira mangwana anouya musi wahani zivai kuti mamwe malandrod anenge achida mari dzavo dzekudini dzerendi iwe unenge usina kuti ndakadya mari kukrismas zvinoda kufunga izvozvo
tiri panyaya iyoyo pane here zvatinga zviye zvamunokurudzirawo mabudget meal amungati mhuri dzingabika panguva iyi yegoredzva
sekuti isusu tinonyatsoziva kuti baba havana mari pari zvino nai unongobikawo huku yako imwe chete nemupunga wako wotenga cabbage rako nekari salad yako ke $2 zvino izvozvo hazvigone kusvika kana $10 handizvi ndizvo saka ndozvaunokwanisa kuti iwe nemhuri yako nemurume wako modya muri pamba pamwe chete ndozvatinokwanisa ndozviripo saka tisusi kudya zvinhu zvinodhura stereki ndozvinhu zvinoita kuti kinyuye inakidza hazvisirizvo pamwe pacho tinogona kutodya fish yedu chai kutobika fish yedu neraisi redu vana votodya vana votopembera ndava chinodiwa nevana ndechekungoti vangozva nhasadyo raisi dyo nyange rajairika zvavo but unombobikawo zvinowana izvozvo zvishoma zvawawana izvozvo kuti nyuye yacho ikunakidze hatindi vakadzi vanopiwa pressure neumwe mukadzi kune vakadzi vari kupiwa pressure kuti waona mai vepa next door apa vari kudya chikenini vari kuita sei vari kugocha vari kudini upenyu hwavo iwe gutsikana nepako ipapo ndava ndopa wakapiwa namwari upenyu unongochinja mangwana ndivewo saka tiri kuti isusu pakubika kunobikwa zvakasiyana siyana even ukabika sadza rako nebhifi yako adumba harina glasi hakuna unoziva kuti wadyei panyu yei hakuna kana pasina ngatiregedzei kumanikidzira vana baba sababawo ngwavhawo ngwavhawo uchishandawo pano nepapo ukauya oneka huku mukadzi wotambira ukauya oneka bhifi kwauya nako mukadzi wotambira tongokanga kanga mhuri dzedu dzodya tofara tiri pamwe chete kwete kuti baba vanongonzi pese aiwa handina zvinogona kurwadza mukadzi zvokuti muri baba rudzi saka tiri kukumbirawo kuti vedue nekashoma katina kamuinako ikako ipai mudzimai wenyu anogona kutsvaga kahuku kake neturaisi vongobika dumba harina glasi mudikani unogona kudya machikeni 4 uri 1 but paunofamba hapana anozviona kuti wakadya nyama yakawanda sei unongoonekwa uri iwewo saka usazvipepresera zvinhu zvisingaoneke pachena
ko pane here dzamungati nhuna dzamuri kuwanawo dzichibva kumadzimai panguva ino yezvinhu renew year uye zvieni zvavarikusangana nazvo pagore ino rinora 2021
pazuva rezororo vana amai vanongochema asi tinozongodzoreredza vana amai vari kutivo vana baba vanonzvenga nzvenga pamba tinenge tine chishuwo chekuti tiswere tese asi vana baba miramba chaiyo inotsvedza havabatike vanenge vachimbofunga shamwari ipapa pakutaura kuno kuna baba vanogona nge vakatonditarisa vane nguva yakareba vachiinda neshamwari kunogocha but havana kana musi 1 wavakagotiwo mudzimai wangu regei timbonogochawo paserapo kahuku kedu hazvirevi kuti kuenda kubvawa ndokugocha kwega kune nzvimbo dzinogocherwa dzakanaka dzisina vanonwa doro saka pamwe pacho madzimai ari kuchema kuti vedu uye tete tibatsirei varume havachatione vakungoona shamwari isusu hatichaonekwe pouya zverimwe dambudziko madzimai ari kuti iwo vana baba vari kuomera mari pamwe pachona anenge atori nayo mari asi haasi kuda kundibuditsira ini semudzimai wake anoshuvira kuti upa musikana wekunze vatinoti masmall house vaya vanonopiwa mari voita zvavanoda pamwe pacho vamwe anenge vakatosevha nhamba idzo asi tokurudzira kuti kana uri mukadzi akangwara hauseve nhamba yemunhu ari kudanana nemurume wako nekuti unogona kuona zvinokubata unogona kukundwa kugeza ugochema unogona kukundwa kupfeka munhu anogona kumira masaira ese usingagone saka kazhinji dhirita nhamba idzodzo saka vari kuti vana baba vari kunyanya kupa vanhu ivavo mari isusu tisina handiti muri kuzviona saka pamwe pacho tiri kuti vana baba tinozviziva kuti kushaya kunowanikwa asi chiregawo kuve munhu anobva apuwa kushayiwa kuita shayiwa iwokwamushayiwa une seinemu hazvigoni baba nekashoma kamiinako mirai mhuri ifarewo muwanewo nguva yekudanana nemudzimai wenyu kwete kungofunga kuti vakadzi vari kunze chete ndo vanodini vanodananiwa navo varimo mai vane taimu yekuda kuzumbamirwa sababa nababa nemurume wavo kuti zvinakidze ndo dambudziko riri kuchema chinyi vakadzi futi vana baba vamwe vanodhimanda chikafu asiri kutenga chikafu baba vanouya vachiti ndine nzara asi vasina kutenga kamuriwo kekuti mukadzi adini abike zviri kurwadza madzimai izvozvo mai ndopo wotsvagamuriwo mugadheni iwe pamwe pachona unenge wakutonyara kubuda panze pegadheni but baba vakadya mari yese pakrismas vasina kurangarira mhuri vazoona tika mari kayakapera vodzokazvekumba hanzi vatete zvinotirwadza pakuti murume anodzoka oti ndibikire chakati nechakati achinyatsoziva kuti akabuda achisiya mhuri isina zvakakwana saka ipapowo ndo dambudziko rimwe ratiri kusangana naro kuti madzimai anoda kuonekwa ipapo vana baba mari inonaka muchidya pamwe chete nemudzimai wenyu kwete kuita zvisoziso muchidya nevari kunze mokanganwa mhuri yenyu
asika anti joyi vamwewo vana baba vari kuchema vachiti madzimai anyanya nedandemutande kwese kwese munhu anenge ari pawhatsapp kana kuti pafacebook vachitedza magurupu nemagurupu apo munokwabata sei muna 2022
kana uchinyatsoonawo kuti uri mukadzi akarongeka mukadzi ane dzinodho dza 5 zvinoremawo kuti uswere pafacebook uswere pawhatsapp 24/7 kuswera uno online kunge hembe dziri pawaya kana hembe wani dzinotaimu dzekubviswa dzikana dzichinge dzavo madzinobva iwe uri munhu rudzi asingakwanisi kubvawo pawhatsapp unoona mukadzi mukuru hana nguva yekubika anopisa poto achitarisa antijoi pafacebook nepawhatsapp pane time yekuti tinoda kutandara pane time yekunofanira kurespekta zvemumba mako ndava kana wakurambwa kaina handiuye kuzokumiririra kai ini ndinoramba ndiri kuno ndava zvangu ndiri kuita iwe uri kuita here ini ndikukudzidzisa kuti uite zvakanaka saka kana murume wako achigumbuka nekuti iwe unoramba uri pawhatsapp chibvawo pawhatsapp murume ava netime newe pamwe pacho munochema kuti hatidiwe hatizonzwai murume aitoshayamu kana mukadzi akangotsikidzira kudai kune vakadzi vane dambudziko regai ndikubatsirei vane system yekuti mwana chaichero achibvunza hume kana kuti tiwa asina time yekuti anyatsowana nguva yekutaura nemwana ndava mai vari pawhatsapp mai vari pafacebook ende type yemukadzi yoyo anonyatsoziva kuti ndapuwa $2 yemuriwo ndiwo muriwo wega uri munomba opisa poto iyoyo ari pawhatsapp umwe achandotenga data redhola kumuriwo wedhora anzi utenge muriwo $2 zvinozova zvinhu zvinonetsa mumba vana vakukwadzwa nemavheji baba vachipiwa yakawanda ndava baba vanenge vachiziva ndasiya mari yemuriwo wakadidi wakawanda saka zvimwe zvacho madzimai shanda nezvauinazvo kuswera pawhatsapp kana pafacebook zvakanaka kana uri wega but kana uine murume asingazvida ari kuchema kuti vedwe mudzimai ndoitewo kudinikoyi ari kutokoshesa whatsapp nefacebook kudarika marriage vanhu vakadaro ndovo vanozochema manje ende vanhu vakadaro vaakuchema havachemi vachitaura dambudziko ravo kundaiswera pawhatsapp no vanotongo vachiti murume wangu aura murume wangu adai but waziva here chakonzera kuti murume wako akutize watsvaga here chikonzero chakonzera kuti murume wako adhiniwe newe kana murume wako asingadi whatsapp asingadi facebook itawo zvine limiti ziva time dzekupinda pafacebook unoona mukadzi mukuru 12 midnight ari papa pawhatsapp uri kuitei ipapo murume akarara murume achiridza magwiri umwe wacho naatodi kana nguva nemurume ari kucherega nebotanga ndapindira vanhu mameseji mameseji akosha kudarika mereji yako zvimwe zvinoda kuongororwa zvimwe zvinoda kufunga semunhu wemukadzi unogona kuchema uchiti mwari mandirasa iwe uri wega ashatadza kushandisa pfungwa dzako whatsapp nefacebook yakanaka zvisingaite but inoda nguva nekufunga kuti umwe wangu ari kuti zvii umwe wangu akamira sei ari kuzvida here pamwe pacho nyange achichizvida wega imbowana time yekutamba nemurume wako imbowana time chaichai kutamba nevana uchiita mahomeki nevana kwete kungoti zvese unongoti kuti sisi itai sisi itai murume anodzamaraona kukosha kwasisi kudarika ini
aiwa mashoko makukutu chaizvo aiwa ndicho itombosvita panyaya yamataura nyaya yepeji renyu zvakafamba sei
oright inini peji rangu zvakaitika ndezvekuti ndakahekwa but vanhu vakandiheka vachona handina kuziva because vakangondiisirawo link saka inini ndakangobaya lingi riya ndobva ndahekwa peji rangu saka ndakatraya nepandinogona kuripota kudii kudii zvese zvakaramba kusvikira ndatozocreata rimwe saka ikoko kwachonavo vaitumirawo zvavanotumira but mukutumira kwavaita zvavanotumira izvozvo vanhu havana kunyanya kuzvifarira saka vanhu vakatanga kunditsvaga ndokubva ndawana simba rekucreata rimwe group ndacreata rimwe peji sorry ndacreata imwe peji ndokutanga kuiadvertisa ndakaadvertisa nevanhu vakawanda chaizvo ndokubva ndatanga kudini kubhusta ndobva ratanga kure zvine zvitaura kuno tato 22,000 followers mbudza atovepo basa riri kutofamba hatisi kumira munhu anogona kundiheka zvake unogona kundiheka peji but haugoni kuheka chipo chinenge chiri munhu kana muromo haugoni kuuheka ndo zvatiri kutoita tinoti basa pamberi kunyange ndakahekwa asi ndakavhura rimwe peji ndiri kutopfuurira mberi
Very interesting there, Auntie Joy. It's just telling us about some of the issues that women in Zimbabwe are bringing up, especially during this festive season. She's saying that a lot of women are complaining that, you know, they are not having enough time with their husbands, because sometimes the husbands prioritize going out during this time to have drinks with the boys. But then I also posed the question that, you know, there are some women when we have these programs on Let's Talk with Atikurukure, some men who also complain that a lot of women during this 2021 were spending a lot of time on social media instead of attending to the family issues. So she went on to just explain that it's important to put barriers and time limits on how much time people spend on social media and also prioritize the family. She was also saying that, you know, January is coming. So even though there is, you know, the big day tomorrow, New Year's Eve, people should have fun, but also put aside money for school fees for kids in January.
Yebo marvelous amazwi ke enkuthazo lapho avela komunye umhlonitsha wethu u-Auntie Joy weZimbabwe yena osichasela ke ngengxaki abantu ababhekana lazo ezindlini ngenxa yokusebenzisa ke kwama-cellphone lapho ukuthi umuntu uyahlala ke ku-WhatsApp engasanakaleli muli kumbe umkakhe esetshona khonapho kuphela ngakho uyaxwayisa ukuthi hhayi abesifazane begcine esinye isikhathi bekhulume labonkabo wengatshoneli enkundleni lezi zokuzilibazisa. And Marvelous says, we say that we'll also be looking at some of the highlights on 2021, like she and Joy also did mention that WhatsApp was one of the other issues that were affecting, you know, marriages and families, children, husbands, wives, all that affected us in. We'll also see some of the topics that we that were kind of trending this year. And there was a third one, remember, of the 15-year-old girl who died while giving birth, and there was also the best violence. So I will start, we did talk to Mr. Stembe Sonyoni, who we like him in our show here, Mark, who did explain that as women, the women affairs ministry, they are concerned about that, and they've even engaged the churches in Marange so that we honor, you know, the girl child rights and stop the child marriages. Right, so what I'm going to do, Marvelous, for now, we are going to play the interview and the which we had with Minister Stimson. It wasn't simply an interview because he did state to the objectives that they will do going forward. So it's not like it's something that was just talked about and then stopped. She's saying they will do quite a lot to make sure that they get achieve their objective on what happens. So let's listen to her.
Okay. uhlelo lizoxoxe leyo yini kumbe bazisukumela phansi abazali bathi ngcono sisebenze lesikolo lomphakathi ukuthi abantwana babe lesikolo.
Ngokuxoxisana njengezakhamuzi ukuthi kathi lokhu kungahamba njani, abanye basuke kudobha bathi yiwe thina sili singakusebenza lokho, bakhona abanye abazali asebekusebenza. But njengana ngisitho kuba nobunzima-ke ekuhlanganeni umoya onalowo kumbe ipipile ukuze uthando lona lolo olokwenza izinto ezinjalo ezokubisela abantu abethu esikolo lukhona ebantwini olokuhlupha-ke khathesi i-COVID ukuthi asihlangani labo futhi abantwana kabasaya esikolo. Sazisenza okuthiwa operation bambi umntanakho, wena njengomzali iba neqiniso ukuthi ugeli ukulayo uyakwazi ukuthi ungapho ugeli uye enkunini yini uhambelo bani uye emfuleni uhambelo bani uyathokoza yini evela khona ngale. Akulaloyo lutho yokunothisa yona njengomzali ukuthi ungani umntana uhlobile nenzela ukuthi sesesiwubambi sambe
yebo. Ke lapho ke besikhuluma ke nomhlonitshwa unkosikazi Sithembiso Nyoni, yena ke obesichasisela ke ngenhlelo abazenzayo eMbire eMarange lapho abahlala leNduna labo Sobhuku ngokuzangla kwabantwana. Ye ingxoxo le asiyikhuluma ngalo Sithembiso Nyoni kuphela. Sithembiso Nyoni futhi umela inkayi North Italy lePhalamende engowebandla leZanu PF. Sakhuluma njalo lo Barbara Chanyanyiwa oweMDC kuWomen's Assembly layo watshengisa ke ukungahlaliseki ngodaba lolu
lwabogatsha labomama oweMDC Alliance sithithina siyangena kuhlelo lwe-16 days of activism against udlakela kumbe i-gender based violence, udlakela phakathi kwabesilisa nabesifazane, kungabe ngabantu abathetheneyo, kungabe kusemsebenzini, kungabe kusemgwaqweni, kungabe yiyo lapho kuhlangana khona obaba nabomama kumbe sithi khona kuba khona le mirani. But singakhangela ukuthi sikhuluma ngenxa yengabomama ikakhulu ngoba udlame lolu kumbe udlakela lolu lwande ukwenziwa kubomama ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi phela omama ngabantu ababunjwe kani babuthakathaka naturally omama ngesintwini kube biza ukuthiwa ngabesintwana because abantu aba-weak they believe ukuthi abantu i-culture itsho njalo amasiko ethu. So yiso sikhuluma kakhulu ukuthi kuvikelwe omama. Thina njenge-MDC sibuye saphuma nendimba yethu thina sikhangele i-gender based violence ukuthi yiyo ebangela ukuthi omama bengatholi abakufunayo bhikithi ku-politics, bhikithi emsebenzini, bhikithi emachurchi, lokhu esikubiza ukuthiwa i-gender equality. Sikukhangela ukuthi i-gender based violence ibarrier to gender equality. So sikhangela ukuthi udlame lolo lungaphela i-gender equality siyananzelela ukulingana kwamathuba kuyabakhona. Ngenxathi abantu bazibehloniphana, abantu babengasayisani, kuyabe kungasela msebenzi wokuthonya engabomama, kuyabe kungasela zikhundla ukuthwala ezinye zabobaba. Bonke omama labobaba bayabe sebela amathuba alinganayo ngenxathi kuyabe sokungasela udlame lolo kumbe singathi udlakela.
Lithi abesifazana bebandla lakho bayahlukuluzwa, sokungcono yini kumbe lokho kunjengakuqala?
Engathi kathesi sikaboni kukhanya abantu sebesazi ukuthi ngoba into esihlala siyikhuluma sikhuluma nge-16 days zisandekile kodwa thina sakuthatha ukuthi into leyo kumele ibe ngiyo nsuku zonke 365 days. So nsuku zonke siyakwazi ukuthi kulama-chat groups whereby siyabona obaba bethumela izinto ezithethisa omama kumbe ezihlambalaza omama kumbe eziyisa omama. Thina okwethu especially mina njengomuntu olwela omama esikhulumeni sabomama, umsebenzi wami ngokuthi sifundisane sifundisela bona ukuthi hayi lokhu akuyisikho, lokhu ayisikho, lokhu ayisikho, kumele siyenze so, kumele sibambane kuhle, kumele sihloniphane. Lakhona kani ukuthi babe befuna ukuletha izinto zemakhitshini kupolitics ukuthi hayi omama linahambani liyopheka isikhundla ngezabobaba, sithi hayi okwendlini lokwemsebenzini kumbe lakupolitics kuthini. Omama balabayakwanisa ukukhokhela njengani, umama uyakwanisa ukuba ngu-chairman, uyakwanisa ukuba ngu-organizer.
Marvelous. We are trying to get Auntie Joy. Can you hear us, Auntie Joy? She's a blank screen here. Maybe we can try.
Yeah, maybe we let her log off and then try again because the connectivity issues in Zimbabwe. We are lucky that she even came on because Zimbabwe's connectivity is, you know, a bit challenging. At the same time, maybe you can just recap on what the minister and also Mr. Nyanyiwa were saying, because I just recapped in Shona, but if you can just tell us in English, what were they saying?
Yes, Mav, the same thing. Minister Temsonyan was talking of the following the issue which we mentioned before of the young lady, in fact, a child, a girl who fell pregnant, you remember, in Marangi. So she was commenting that is the ministry, they did go there and spoke to the chiefs, the headmen, everyone else on how this child marriage issue should stop and that they should be the advocates since it usually happens in their communities. She also elaborated on what they are doing as the government to ensure that a child who falls pregnant goes back to school. You know, there's that program now that the children can go back. And she says in that meeting, there was actually a girl who was also a victim of rape, but she turned her life around and went back to school and managed to. And in her constituency, you know, she's also the MP for Ngai North, that is in Matabelele North. She says they also have programs where they empower the girl child, working with parents and working with schools to see how they can implement these projects. Now, she did elaborate a lot on that. And then with Barbara Chanyanywa, she's also a secretary for the Women Affairs MDC Alliance and labor activist. She was talking about gender-based violence, how it can be stopped in households. and blaming the men, like Aunt Jo was talking much about social media, that, you know, even in social media, there's a lot of abuse aimed at women by some men, you know. And we see Aunt Jo is still, if you can hear us, you can log off and back again. You know, we can't see your picture. When I tried to put you up, your picture disappeared. So if you can't hear us, it means we can't hear you too. Try and log back in. Yes, Marvin.
Aiwa, apo, sa angari kutawara iye, shangari kutawara kutisha, angari kutawara wane madzina iwa, angari pachirongwa, shangari kumbotawara, shangari wana maistembi sonyoni, vanova ivo vanomirira, madzimai, muhurumende uye zvetanzwa kubva kuna mai Barbara Tanyaniwa. Asi tombodzokera taona Aunty Jo Zimbabwe vanga vari kutaura ivo kuti pane zvimwe zviri kuitika kuZimbabwe zvekuti ipopo pasocial media vanhu vari kuwanikwa vachihekerwa mapeji avo, zvinhu zviri kuitwa wozoona paakupostwa nevamwewo. Saka zvimwewo zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe izvozvi. Asi vanenge vari kuda kuteerera kana kunzwa zvidzidzo zvaAunty Jo Zimbabwe munogona kuvawana pa peji ravo rinonzi Aunty Jo Zimbabwe Itsva, ravakatanga ivo mazuva apfuura iwaya. Asi nyaya huru iripo ndeyekutarisa zvanga zvakatarisana nemadzimai, tichiona zvakare kuti mai Evanice Munando vesangano reFemales Network Trust Zimbabwe vanga vari kutaurawo zvakare kuti vana vechikoro vazhinji vanga vakatarisana nedambudziko rekuti vanga vasina mari yekutenga data yekuita kuti vaite chikoro vari kumba, uyezve vamwe vavo vanga vasina makombyuta ekushandisa, zvokuti vazhinji vana vakakwanisa kuwanikwa vachishaya data nemakombyuta vakatosarira mumashure. Uyezve vanga vari kutaura kuti nyanya vanasikana, nekuti vanasikana vanenge vakatarisirwa kuti vabatsire kudzimba, asi zvakare vachiita mahomework apo takaona paine malockdown, zvikoro zvichivharwa zvichinzi vana vadzidze vari kumba, ndo zvimwe zvanga zviri kuitika. Saka tichange tiri kungoenderera mberi tichiedza kuti tione kuti hatingabata here Aunty Jo Zimbabwe. Asi tichikurukura panyaya iyoyi yatakatarisana nayo, nyaya yedenda rechirwere checovid-19, uye zvakare tichikurukura nematambudziko anga akatarisana nemadzimai panguva ino yegore ra-2021. Pasara nezuva rimwe chete chete, ino tingati izuva redu rechina rekutotsira kunge tiri pachirongwa chino mugore rino ra-2021. Pamunozotiona tinenge kana Mwari achinge atiitira nyasha, tinenge taamugore ra-2022.
Yeah, okay, Marvelous. While we try to connect Aunt Jo, she just came in. Let me see. No, she's still blank. Yes, you can try and talk to her off the mic. But so for now, we'll show the videos which were done by one of our reporters, Ezra Svand, of some women and how they are coping. She spoke to a young lady from ZANU-PF and another one who's struggling, a single mother of three. Let's hear what they have to say about their struggles. We'll start with the mother of three who's saying that, anyway, let's hear what she has to say. I'm trying to see if we can.
Can you hear him?
I'm going to go to the house.
Oh,
27. I
want
to know what you're doing. Hi. So, you support the people? Yes. So, upo you have to go to the house, you can go to the house.
Yes.
I want to go to the house. How do you go to the
house?
Yes. 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 Yes.
Yes.
Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
I want to know what I'm saying.
wafunza wakona kukenza
wafunza wakona
uloba na mnyengkaya
awa katesi kinyetu
awa zaluwa kwa waka
awa mumama kanyi kanyi wanza mamitana
mumama kunga
wachua
mumama kwa wachua
ee noko kwa tishana na
wachua ee
shuna wana
kukua wala ya gula uweto zi na mandoa ee mungu wa mumama mandoa umuzu lao
ae umuzu wa wata
kwa gula banya ba uputa wa sisi waka
Sithi sicela nje imsebenzi into nje singayenza nathi sihlezi sisemakhaya sozibona ukuthi
umizwa buza ukuthi manje ukuze niphefu ngena umsebenzi uhlaleleni
ah kanti ngihlezi kuphela kanti ngingathini
awudinga abanye ababandla
hayi amabandla kangiwadinga
okay
ngihlezi nje lami khonapho kuzani phefu ngibambelele khonapho
so ubambelele la
nyaka kakhulu
uyasebenza
kuzani phefu
umnyaka ka 2023 wena ngandla wena
ngikhangela sikhangelele khonoko
kodwa ubonakale ngakwena kodwa kulula
kakhulu
ujongana
nanxa nje into yakho nisenzakala nje sikhangele nje lalapho sihlangana khona nje singama-youth singabadala hayi sikhanya siyinamba eningi kakhulu siyawina
wona wawasebenza
hayi
azakusebenza ukhalelwa uzasebenza kodwa
asazi engxenye ngikukhangelele nje ukuthi ngizasebenza
okay emkhambeni sizaqalisa nombayi ikhambe za 2023 sizaqalisa
zingathi nje zisaqalisa kazika
alilu kodwa
hayi akusikalula abantu asazi ngibe khona siya kula ngokuhamba kwesikhathi
mina ngotshela abanye amayouth asakhulayo
amanye amayouth nje ngingawatshela ukuthi kunjani ukuthi sicelacele nje izimali lapho esingazicela khona khona apha ebandleni lethu lathi sizuza ukuphumelela nje ngokunye sithole singakwenza
yebo ke siyabonga ke lapho ke unkosazana nompilo webandla leZANU-PF abakade bekhuluma ke lapha lo munye ke owesifazana laye obesithi wenza inhlelo ezisehlukeneyo ukuthi aziphilise bebexoxa ke ntathela izindaba yethu yeStudio 7 uEzra Sibanda. Yes, marvelous there. We just had two ladies, one from ZANU-PF, who's saying that she's a youth, she's unemployed, but she trusts in her party that in the end she'll be indeed employed, and she's hoping her party will win this during the coming elections. Mm-hmm. So that's the young lady there. And we have another lady, she's struggling with her three children. The father left them for greater pastures in Volcana, and they have no contact with him whatsoever. So she's spending for her three children. She's selling different ways, going from house to house. But Ezra is saying she's just smiling despite all this. You can't tell that she's, she has many challenges. She's just smiling and going about her business just to fend for her children like nothing is happening.
Thank you, Bista. Apo kanga tshipinzwa vamwe madzimai eti diti varikutaurawo zvavarikusangana nazvo panguva inotanzwa kubva kune mumwe mudzimai wechidiki ari kuti iye anowanikwa iye achitsigira bato reZANU-PF uyezve ari kutarisira kuti bato rake richakunda kwozouyawo vamwe sisi vari kutaurawo kuti vakasiyiwa nemurume vane vana vavo uyezve murume akaenda kuBotswana havazivi kuti ari kupi pari zvino saka ndo zvanga zviri kuitika regai tiende kuna Anti Joy Zimbabwe. Anti Joy, tinozvo kuti network yako nezasita kubatai pa WhatsApp. Mangotipawo saka kana 2022 zvii zvamakatarisira semudzimai.
Ya, semudzimai unotofanira kutarisirawo zvinhu zvaunofanira kunge uchitodawo. takatarisirawo kuti zvinhu zvifambewo zvakanaka vanhu vakwanise kuendawo kumabasa chishuwo chemwoyo kuti dai zvichinzibvira COVID yambopera madzimai aende kumabasa ndo chishuwo chemwoyo 2022 timboshandashandawo semadzimai
pane mabasa here amakatarisira kuti aiwa ndichambobata izvi neizvi
kutotengesa chaiko semudzimai kutonohodha kusouth africa kuhodha kunana mozambique zambia uchiya uchitengesa ndo zvinotonyanya kufamba ndava unotsvagawo kwekutengeserawo kuti basa rako rifuririwo mberi
munoona dandemutande richishanda here pakutengesa nekutengeserana kwemadzimai
chaizvo rinotoshanda ndava tikatarisa kuti kuwhatsapp kana uine chinhu chako chauri kutengesa kwangotsvagawo gupu rekucreata ukangokwanisa kumboudza vanhu kuti ndotengesawo zvakati vanhu munototengeserana ipapo vakaendawo kufacebook chako ukaitwa zvakasiyana-siyana pafacebook vatanga kutengesa zvinhu zvinototengwa facebook newhatsapp ndo mazuvano zvinhu zvakunyanya kushanda panhau dzekutengesa nekuti vanhu vari kuonana pamafacebook unotsvaga kana uine chauri kuda unogona kutsvagira pafacebook utochiwana wotowana zvemunhu ari kuchitengesa omairamira kutoita vanhu zvakatonaka iwayo
okay hatisanyatsokunzwai zvakanaka taurisai
okay ndati panhau yekutengesa pasocial media yakanaka zvisingaiti like kuti unogona ngeone kutengesa kana mapoto kana magumbezi unogona kuvhura whatsapp yako gurupu yako wotanga kuadvetaiza nacho achitenga zvakafanana nekuti nyange ukaenda kufacebook unogona kuvhura peji rako kana kungoramba uri paakaunti pako ipapo uchiadvetaiza zvinhu zvako nekuti kazhinji vanhu vaakutotsvaga zvinhu pafacebook kana pawhatsapp munhu watsvaga chinhu wakutowana munhu ari kuchitengesa wakuchienda kana kungaveshopu kwake wakunotenga iri kubatsira zvisingaiti
tombotarisawo kune vamwewo vangatarisa kuti nyaya yamaschool fees achange ari kutarisirwa muna january iyoyi iri kuuya zvii zvamungataurirawo mamwe madzimai akateerera
madzimai chandinokukurudzirai ndechekuti kakurongeka kanodiwa uyewo samai zvakaoma zvinorwadza yesi kushaya kunowanikwa kati pane pamwe pokuti unogona kufara wakafara krismas wakafara new year mwana asina bhuku hazvibude zvakanaka asi kune vaya vanoratidza kuti nyange nekrismas yacho vange vasingafari zvichida baba vakabudawo basa nguva yelockdown zvichida mai vakabudawo basa nguva yelockdown kana uriwo munext wako unokwanisa kumutengerawo mabhuku kana uchikwanisa ndava pamwe pacho anenge asina asi chikuru chikuru mai zviri nani chaiko kana kunoita juti kana kunotsvairira vanhu mudzimba kuti uwane kamari kekuti utengere mwana wako bhuku rachona riri kudiwa uye maschool fees achona ari kudiwa zvakaoma semudzimai kuti unoona mwana achidzoka kuchikoro asina achinzi ndadzingwa kana handina peni kana kuti handina bhuku zvinorwadza izvozvo saka panguva ine yatiri pari kufara vamwe kana uchinyatsoziva kuti zvinhu hazvina kukumirira zvakanaka kune vanoitirwa majuti kune vari kusakurirwa manyamhanya imiwo zvimwe chete nana baba ngavamhanye mhanyewo kuti vana vakwanise kuenda kuchikoro zvakanaka
ko denda iri recovid-19 munharaunda yamuri kugara uko riri kumira sei vanhu vari kuziva here zvekupfeka mamaski kugeza maoko vachiri kuzviteedzera here vanhu vari kuenda here kunobayiwa nhomba
hakunoku vanhu vari kubayiwa ende vanhu vari kupfeka mamaski asi pamwe pacho unombosangana zvako nekuti munhu anenge akaidzikisa pazasi apa asina kunyatsovhara murumo zvakanaka aiwa vanhu vari kumbotraya kumbozviita but unogona kusvika kune dzimwe nzvimbo ndotona vamwe vasina vamwe vacho vanenge vasina ruzivo rwakakwana zvichida hatizozivi hedu but kutaura kwedu kunoku covid iriko vanhu vanopfeka mamaski uye vanhu vanodini vanotobayiwa ndo zvatakatodzidziswa kuti munhu bayiwa
mumboudzoka zvakare kutiudza kuti peji renyu idzva rinonzi chii uyezve vanhu vanogona sei kurijoina zvii zvamunodzidzisa papeji
allright ini nepeji rangu rakanzi zvii rakanzi ni anti joy zimbabwe ndorandaanaro izvezvi kupeji uku isusu tinodzidzisa madzimai kunonzi kurongeka kutengesa tengesawo kutsvaira mumba chaiko kubika tinotodzidzisana pamalaivhi ndichibika jeko ndinotoita mumba kutsvaira mumba cheko vanhu vakanditarisa palaivhi ndichitotsvaira mumba ndichikuzwa kuti mumba munotsvairwa so zvakati zvinoitwa so kana kuri kunzi kurayira chaiko tinototsvaya kuti vedu wei mumba munogarwa zvakanaka vana baba handina saidhi randisingabati ndinotobata kubvira kunana mai kusvikira kunana baba baba ndichikuudza iwo wikinesi yenyu kuti mudzimai ari kuchema gakisai pakati mukadziwo ndizvo zvimwe chete ndichikuudza kuti itowo zvakati nezvakati ndava mazuvano ndo nzvimbo hombe yataa kudini yataa kukwanisa kubatsirana semadzimai nana baba ini ndinobata kwese kuvarume kwacho ndinovaudzawo kuti aiwa zvamuri kuita vana baba zvekuti unodai unodai sezva zvamambozwa paya ndichitaura kana ndizvo zvimwe chete nekuvakadzi saka ndiro basa rangu randinonyanya kuita ikoko ndinobika zvatinobika handisi chefu zvandogara ndichiudza vanhu kuti handisi chefu but ndinofarira kubika but zvandabika izvozvo mhuri ngaizve ichifara saka ndo zvandinonyanya kudzidzisa madzimai kutsikana nezvauinazvo woshanda nezvauinazvo izvozvo asi uchizvibudisa zvakanaka
ehe tinoona zvakare kuti munguva iyi yegoreja vazhinji vanowanzoenda kumachechi kumamitini akadaro mungakurudzirwo madzimai nyanya kuti vaite sei tichitarisa kuti kune denda recovid
denda recovid ririko chandinokurudzira madzimai nana baba kunze kuvari kuinda kumachechi kungozivawo social distance kana kuri kunzi maenda kuchechi kwacho nopfekawo mamasi uve nesanitizer yako woziva kuti wakazvidzivirira iwe nevana vako kana nemhuri yako yese wongoziva kuti takadzivirirwa kuti vanhu vanamatewo zvakanaka vakasununguka
aiwa mashoko makuku ticha izvo antijoi ndinozva kuti network iri kutinetsei saka tipipai mazwi enyu amungati vanhu vangabata nhasi ndo last programu yedu yemuna 2021 tichipinda muna 2022
ini chandinokurudzira mudzimai ari kunditeerera kana baba vari kunditeerera 2022 iva munhu akarongeka kana maimborwa baba naamai ngazvichipera mutange kugadzira upenyu hutsva kana maimboitana sei chimbozvisiyai mutange kugadzirisa upenyu hutsva pane zvimwe zvekuti munogona kufunga kuti aiwa tinoteerwa nemhepo kana pane zviri kutinetsa imi murini baba naamai musina kurongeka vanhu vamwari toda kukudzai chokwadi 2022 kamwe gore rina hauna chawakabata hauna chawakaita rakapera zvakaoma hazvizivikani 2022 anoya akanaka munhu ngaadzidze kurongeka baba munozviziva pamakachidonhedzera mama munozviziva pamakachidonhedzera 2022 ngatidzidzei kuita zvakanaka hongu zvinoita nge pamwe zvinotanga zvichirwadza asi mwari vanoramba vachingotifundisa uri kwauri ikoko unoziva zvawakapotsana nazvo 2022 vavarira kuti 2021 2022 vavarira kuti ubate chese chauri kuda chawakarasirwa nacho chese ngachive chakarongeka ita semunhu akarongeka ndozvandinokurudzira mirizhonga mudzimba ngadzipere kana manga muchigara muchirwa ngazvipere kana manga muchipopotedzana vamakatadzirana pinda muna 2022 uri fresh usina zvigumbu nemunhu ndozvandinokurudzira uye shanda kana ungori nyope gore ratakupinda rishanda kuite zvinhu twako vamwe vari kuita maraundi vamwe vari kuita zvakasiyana siyana nyange varume chavanotamba maraundi vakadzi vanotamba maraundi ngazviitikawo nekwauriko kana unge usati wazviita tanga kuzviita mukadzi ngaashande 2022 mukadzi ngaashande toda vakadzi vanoshanda vanoziva kuti kana ndabuda mumbandi kana ushandawo mhuri yangu inodya zvandinoda zvaizvo zvainoda ini ndinoshanda vana vangu vanopfekawo zvandinoda nekuti ini ndashanda saka vakadzi zvinhu ngatishandei vana baba nekoko vana mai zvino hazvichada kuti mai baba varambe vega vachiinda kubasa asi mai mukamhanya nekoko baba mumanyawo nekoko mobatanidza kamari kenyu zvinhu zvaakutofamba zvakadaro
chimbotsanangurai panyaya yemaraundi inofamba sei
kunoku kuzimbabwe maraundi anotambwa vanhu vanorongana segrupu handiti kotsvagwa munhu wana anodivi anogona kuba kana riri grosari pane pamba panongotsvagwa pakanaka pekuti vanhu vanokwanisa kuisa chitafu chavo chorongedzeka zvakanaka saka vanopota vachikanda ma$30 kana ma$20 iwayo voungana vari 10 kana 15 voti nhasi tabata $100 takunotenga shuga dzedu 10 dzevanhu 10 varipo vonotenga shuga dzavo kusvikira vasvika 6 months vamwe vanoita gore rese vozoona magrosari akudini akugoyewa vamwe vemari vanoti ivo kazvandakanzwa ini nemari vanoti vanoungana handiti musi wavanonzi kuri kupuhwa nhingi vese vanongouya panhu 1 vongopa nhingi yemari yake ndo matambirwo anoitwa maraundi
asi hapazowanikwa chitsotsi here
right panhau dzemaraundi zvandinowanzokurudzira madzimai usatambe raundi nevanhu vausinganzwisise usatambe neraundi nevanhu vaungonhongana navo kana kufacebook kana pai kungonhongana nemunhu zvinoda munhu waunonyatsoziva kuti uyu zveshuwa shuwa shuwa ane maraundi haaitisa akati wandei uye munhu uyu anokwanisa kundibatsira ndikaitawo raundi kwete zvekungojoina maraundi chero vangozva emurodhi chero epai kune vanhu vakavharwa mari vakachema neimwe yakambouya handichaziva angusarayo vakachema kuti tabirwa mari dzedu vanhu vakandirwa raundi iye akunokandwa nobva atiza nemari dzevanhu dzese saka izvozvo iyari atanga kukandirwa abva atiza haana kuzopa vamwe vaya handiti muri kuzvona saka munhu tamba raundi nemunhu waunoziva especially kana uchitoziva kuti ndewe muraini mangu ava ndeve kuchechi ava ndeve pai asi muchechi imomo hazvirevi kuti vese vakristuka kune mbavha dzakauya muchechi saka ziva vanhu vekutotamba navo raundi nyange mungave muchechi ziva vanhu vako kana wationa kuti wambovharwa pekutanga pechipiri chipo wazviregedza
thank you so much Auntie Joy Zimbabwe
for having been our guest.
Thank you so much, Mama.
We're hearing this from Auntie Joy Zimbabwe. She's just, breaking down that, in 2022, especially women need to strategize to come up with simple business ideas to make sure that there is food on their family's table. And she also said that it's time now for both couples to pull in resources, not to wait for one person to bring in the resources. And then she was talking about some of the activities that people in Zimbabwe do, where they have money rounds, where they give each other money and then distribute it at the end of the year, and also buy groceries and distribute it at the end of the day. Yeah, she was saying you have to do this with people who you trust, because there are some charlatans out there who may receive the money and then run off with it.
Yebo ke siyabonga mavelase amazwi aqhakathekile amazwi amqoka ke avela ku Auntie Joy lapho ke besitshela ke ngexwayisa njalo abasifazane ukuthi benzeni ngomnyaka ozayo. Sibona lo futhi umsakazo sike saxoxa lo nkosikazi Florence Ndlovu ukuthi wadlwengulwa, asizweni ke ukuthi yena uthini ngalolu daba.
Azange limbambe, azange lenze lutho, ngangilokhe ngivije, lokhe ngito ngegcwele. Bahamba ke ngabika kugogo kwathi hayi hamba ke ekhwekhwe uyobika kunyoko loyihlo, njengoba yikho lapha ababekhona elephatmani. Then ngase ngihamba ubabayele umngane wakhe, babethandana kakhulu lo mngane. Manje unfortunately umngane wakhe wayeyi-chief officer womthetho, ezomthetho. Loke wawusithi noma lisiyamangala babefika amapholisa khonapha bamsaluthi. So there was nothing to do that akuzange kuncede lito loku. Ngikhuluma nilo mntwana umama osekhulile sibili uyoyaletha lapha e-America. So nxa ngikhuluma ngamanxeba okurichwa akupheli, kubuhlungu, kuyahlukuluza. Nxa sikhuluma ngayo indaba yangikhona kuvuka kube kutsha, kodwa into yakudala esile miyaka. I'm a 47 years long back. Kodwa ke lokho kubuhlungu into nje engiyiyo lapha yeyokuthi ngilwela abantwana abangamankazana ukuthi abazali lingaze lilithembe kumbe ngumalume kumbe ngubani isihlobo whatever umntwana oba komdala akubambele umntwana irepi never know. Akula sihlobo xa sokufika erepini xa umuntu evele ehlezi lelo dlozi lokurepa uyarepa isihlobo sakhe. So be aware lo owadala leli cala wasiwa yini emthethweni yaba khona ayizange iphathwe kuhle. So kwaba lobuhlungu okuthile okweminyaka sikuta nami wathe sele-7 years waphinda ubuya wamtshontsha wahamba wayahlala laye khona ngale omthatha isetifiketi lomkakhe yena. For 18 years, ngingelaye.
Azange bonani, ngiyabingelela. Okhulumayo ngusikhulekile Boboza Sibanda. Ngizalwa esigabeni seMbakwe, ePlumtree. Kodwa ngokwakha kathesi ngiyakhe eDombodema ema-resettlement. Okwamanje ngikhuluma ngiseWashington DC. Yimi engiyakha isikolo eseGasavo okuthiwa iBeacon Hill Preschool. Bese sihlelile sibili isikolo ukuthi konke kuqale lama-teachers, sayenza ama-interview, sizithengele ngemali out of pocket imibheda abomamatras lawana njalo, ngoba kuyabe kungabantwana abancane abecreshi bafanele belale. So kule ndlu especially enebroom, okunye amabhuku, izitofu, abaphekayo bakhona ababili esilabo aba.
Right, Mav, I just cut short that interview because we are running out of time, but then we had Florence Ndlovu, Mrs. Florence Ndlovu, whom we spoke to a few weeks ago here. She's saying she was a victim of rape by her father's best friend when she was young. A very touchy story, which she says it never heals easily. And she's also advising that parents should always be aware never to trust relatives or friends with their children. And she never received any help, and they couldn't take the person to court because he had, a position in the police force, the So they had to, with the people they reported to, they saw them saluting him. So they knew that they were not going to do anything about it. But it wasn't all gloom and doom. In 2021, we spoke to Skolegile Bhokoza Sibanda, who says she built a school, you know, the preschool in Plumtree for local children, making it affordable for them, which was actually a project, good project, because most ladies we talk to is not always gloom and doom. Some, they are trying very hard to uplift their communities. Mm-hmm. So I would like to thank all those whom we spoke to, the rundown of the videos and interviews we had with our guests. And signing off is Sithandekile Mhlanga.
We want to thank also Auntie Joy Zimbabwe, who came in all the way from Zimbabwe and was able to talk about some of the projects that she had in 2021. I'm Marvelous Mhlanga Nyabuye in Washington.